Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu kunyana 29, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu pasi rose reAmnesty International rinoburitsa gwaro rinoratidza kuti hurumende yava Emmerson Mnangagwa yadzikisa gejo pakutyora kodzero dzevanhu. Asi hurumende inoti inotoerera vana veZimbabwe kwete masangano akaita seAmnesty International nekudaro haishaiswi hopi nazvo. Vanhu vatanhatu vanofa mutsaona yekudonha kwendege duku mumashava mudunhu remasvingo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu pasi rose reAmnesty International nhasi raburitsa gwaro rinoratidza kuti hurumende yava Emmerson Mnangagwa yadzikisa gejo pakutyora kodzero dzevanhu kudarika zvaiitwa nehurumende yamushakabvuva Robert Mugabe, uye sangano iri riri kukurudzira hurumende yeZimbabwe kuti iremekedze bumbiro remitemo nekodzero dzevanhu. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachiparura gwaro iri, iro rakanyorwa zvichitevera ongororo yakaitwa pakati pa2018 negore rino mutevedzeri wemukuru weAmnesty International kuchamhembe kweAfrica, amai Vongai Chikwanda, vati kutyorwa kwekodzero dzevanhu kwatowedzera pasi pehurumende yava Mnangagwa. Vatiwo mapurisa nemauto ave kushandisa chisimba chakanyanya pamwe nepfuti pakumbunyikidza vanhu. Amai Chikwanda vaenderera mberi vachiti pavewo kushandiswa dzimwe nzira dzekushungurudza vanhu nadzo dzakaita sekupamba vanhu sezvakaitwa kunhengo dzeCitizens Coalition for Change CCC, dzinosanganisira muzvare Cecilia Chimbiri, muzvare Netsai Marova nemumiriri weHarare West muparamende muzvare Joana Mamombe muna 2020. Muzvare Chimbiri vaudza Studio 7 kuti vanobvumirana nemuonero weAmnesty International uyo vachiti pane nyaya dzakawanda dzisiri kutoburiswa pachena.
Zvimwe zvinonyorwa pasi kunzi ngana, muto wakati akambunyikidzwa ngana, muto wakati zvakafamba zvakadai. Asi zvimwewo kune dzimwe nzvimbo zviri kutongoitika zvichienda zvisina hazviyora.
Mumwe mukuru mubato reCCC iro rine vanhu vakawanda vari kumbunyikidzwa, Senator Felix Magalela Mafasivanda, vaudza Studio 7 kuti gwaro reAmnesty International iri rinobaya dede nemukanwa vachiti chanyanya kuipa ndechekuti kana matare ave kushandiswa kumbunyikidza kodzero dzeveruzhinji munyika.
Tinomuenzaniswa baba Job Scala vagara mujeri 1-3 months vachingumbunyikidzwa vasingatongwi, vanzi vanotongwa majasikita hapo havapiwe bail, asi tinoona vanhu vanouraya vanhu vanopiwa bail.
Mutauriri weCrisis in Zimbabwe Coalition vaObert Masaraure vakurudzira hurumende kuti itevedze bumbiro remutemo kuti veruzhinji vafare munyika.
Toramba tichirimaenda vaMnangagwa neZANPF Party kuti muri vanhu vakagwa hondo yerusununguko, muda kusunungura munhu wose kuti awane rusununguko guzere. Dzokerai pamakatangira mudzorere Zimbabwe pagwara rekutsa ruzhinji ramaigwira kuti pakugumisira munhu wese akwanise kuzofara neutungamiriri hwenyu.
Mukuru weAmnesty International muZimbabwe amai Lucia Masuka vatiwo hurumende inofanira kubvisa mitemo yakaita seCriminal Law Codification and Reform Act Amendment kana kuti Patriotic Act, iyo vati inotyora kodzero dzevanhu.
Saka isusu tiri kuti isu kuhurumende mitemo yakadaro inofanirwa kuti ibviswe mumabhuku edu emutemo, uye vaise mitemo yokuti vanhu vagogona kuenjoya kodzero dzavo.
Vati SADC neAfrican Union dzinofanira kutuma nhume kuZimbabwe kuti dzizvionere pamuno sefosha kuchikorwa kuri kuitwa kodzero dzevanhu. Asi mushandi mukuru muchikamu chekuburiswa kwemashoko mubato riri kutonga reZANU PF vafarai marapira vati havaterere masangano akaita seAmnesty International nekuti anonyora zvemanyepo.
Saka Amnesty International ngainyore zvainoda, ende nazvo kwainoda. Isu seZANU PF hatinei nazvo, hatizvicheuki, hatina basa nayo, hatina basa nezvainonyora.
Munyori mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana vaudza Studio 7 kuti hurumende inoteerera vana veZimbabwe, kwete masangano akaita seAmnesty International. Vatiwo mitemo iri kushorwa mitemo inodiwa nevana veZimbabwe uye yakapasiswa neparamende yeZimbabwe.
Hatina zvimwe bato riri pamusoro pedu rinosupresenda over us, rinonzi Amnesty International. Tiri sovereign state, tinove zvitonga zvere. Zvido zvemhomho yeZimbabwe ndo zvichatungamirira zvinoitwa neparamende yeZimbabwe.
Sachigaro wekomisheni inoona nezvekuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu munyika yeZimbabwe Human Rights Commission vaElasto Mugwadi vati kunyange hazvo vasingadi kutaura zvakanyanya pamusoro pegwaro reAmnesty International, havabvumirani naro kuti kutyorwa kwekodzero dzevanhu munyika kuri kuwedzera.
Handizivi hangu, I don't want to talk about basa reAmnesty International. Basa ravo has always been very critical. Vasingatariri the positive side too.
Vatiwo pese panowana komisheni yavo zvichemo inoongorora nekuona kuti zvichemo zvacho zvagadziriswa. Gore rino nhengo dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change pamwe nevanorwira kodzero dzevanhu vane chitsama vakapambwa nekushungurudzwa nevanofungidzirwa kuti vasori, vamwe vachisiyiwa vakandwa munzvimbo dzakaita seMapinga kumashonaland west, vachisiyiwa vaitwa kafira mberi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Vanhu vatanhatu vekukambani yemigodhi yemuroa Diamonds vafira mutsaona yekudonha kwendege diki yavanga vachifamba nayo munharaunda yePeterhouse Farm kuzvamahande kumashava mudunhu remasvingo nhasi mangwanani. Vaviri vevanhu ava vanofungidzirwa kuti zvizvarwa zveZimbabwe, vamwe vana vachifungidzirwa kuti zvizvarwa zvenyika yeIndia. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Ndege iyi inonzi yanga ichibva kuHarare yakananga kumugodhi wemangoda wemuroa Diamonds uri kwaChivi, uye hazvisatiza kuzivikanwa kuti chii chakonzeresa njodzi yemuchadenga iyi. Pasvika nefenyuro reStudio 7 padonhera ndege iyi, vagari vemaruwa emunharaunda maitikira njodzi iyi, avo vanga vachibatsirana nemapurisa kunhonga mitumbi vachiunganidza, vati vangonzwa ruzha mangwanani ndege ichiri mudenga nepayadonha vakamhanya kuzobatsira, asi hapana akwanisa kurarama pane vanga varimo kusanganisira nemutyairi. Mumwe vatanga kusvika vaElias Mvunzo vati vamhanya vachifunga kuti vangakwanisa kunobatsira kununura vanhu, asi vawana vanhu vatotsakatika, mitumbi yabvarurwa bvarurwa uye dzimwe nyama dzemuviri dzakapararira panzvimbo iyi pamwe nekupaikira mumiti.
Tichida kumasoro kuchechi chawa ndege chitefamba mudenga senga chadza chikutinira kwayo hakusiko pasina nguva duku duku ndege tawa saundi yangorira, asi tikamhanya tichiuya kuno kusoona kuti chii, tawana ndege yakaratidza kuti yaparadza vanhu vaparara vose vanga vari mundege imomo. Tikatsvaka toti hapana tikagona kubetserera, tikashayiwa ndokuti vose vanga vadofa. Taita icho kuti tamhanya kudzokera kufonera kansera, kansera ndobva auya panzvimbo akaona akaona nemapurisa, sokuona kuti mapurisa akauya futi kunoku.
Ambuya Matandlovu vemunzvimbo iyi vati vatanga kunzwa ruzha rwendege ichiri mudenga kusvika pakudonha.
Ndogara munoti tachi 153 akandiri pedo nenzira, pandawa kuti hwi 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 kwakune muti, ndabandatara mudenga handina kuona kuti chii, asi ndava kuti saundi yendege. Mumaminitsi kuma 8 ikoko ndopandava kuti kuka kwaindege yawa kwavazambi, saka indazotouya wotaya ndikawana zvatounganidzwa izvizvi zvavanhu vaparara.
Zvasara pamitumbi yevanhu izvi zvangoiswa mubhokisi remapurisa resimbi rimwe chete, uye zvanga zvichinetsa kuziva kuti uyu ndiani. Muzvare Nyasha Dzashe Dzimba vemakare mumashava vati vakwanisa kuona ndege iyi ichipidiguka pidiguka ichiri mudenga isati yadonha.
Tibva kunoku kushopu ndichienda kumba kwokunogezesa mwana, pandangoona ndege chirola chirola kunga kuri kumaseko around 7 ndikapanoona ndege iyi chirolaka, handina kuona kuti yanowera kupi, asi ndangozongwa kuti du, asi yanga ichiita zvainga ichingati pamwe zvikiribiri mastaira stira vari kuita, kwanga kuri makuseni kuine mhute.
Kanzera wenzimbo yewa 33 vari vebato rezanpf vatawanda dhuve vati njodzi iyi yaitikira munzvimbo mavo yavarwadza zvikuru.
Pose paitikira njodzi pano panonzi paPeter House Farm ndopaitikira njodzi. Saka 12 minutes natatu vapano kuti ndione kuti chokwadi here ndikaona kuti haa zvinhu zvaitika munzvimbo zvinosiririsa. Saka ndozvaitika munzvimbo medu izvozvo. Saka hatina kutomboziva kuti vanhu vafa ipapo vangani time yacho iyoyo. Tachingoona kuti yanga ichingori flash pese pese uchishava kuti unotsika papi. Saka haa zvinhu zvasiririsa munzvimbo medu izvozvo.
Mutauriro mapurisa munyika, Assistant Commissioner Ponyati, vatenda kuti tsaona yaitika, asi vati vachiri kuferefeta kuti vawane zvaitika zvizere, vozotura mashoko kuvatori venhau.
Just be patient. Tukuizo tuto tichiwane ma full details then tokupai statement.
Vakuru vakuru vekambani yemuro wa Diamonds vanga vari paitikira tsaona iyi, varamba kutaura nevatori venhau vachiti nyaya iyi ichiri mumaoko memapurisa. Pakati pezvinhu zvawanikwa panzvimbo iyi, pange paine mapassport mana evanhu vekunyika yekuIndia nemaviri evemuZimbabwe. Kambani yemuro wa Diamonds, iyo iri pasi pekambani yeriyo Zimbabwe, inonzi ndeyezvizvarwa zvekuIndia. Iyi yave njodzi yechipiri gore rino yekudonha kwendege dzinenge dzine vanhu vekambani yemuro wa Diamonds, sezvo imwe yakadonha zvakare muna kukadzi gore rino kunharaunda yeBitis mudunhu reMashonaland East, asi hapana kurasikirwa kweupenyu kwakaitika. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mutimba.
The Voice of America, VOA.
Sangano rinomirira makambani anogadzira zvinhu munyika reConfederation of Zimbabwe Industries kana kuti CZI rinoti mitemo ine chekuita nemashandiro avo inoda kuwandudzwa zvakanyanya kuitira kuti makambani aya akwanise kupunduka pasina zvipingaidzo sezvavari kusangana nazvo pari zvino. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nhasi muHarare pagungano rekuparura kupemberera makore zana ekushanda muZimbabwe, mukuru weCZI amai Sekai Kuvarika vati makambani makuru ari kushanda zvakamanikana kana zvichienzaniswa nemadiki zvavati zvinoda kushandurwa kuitira kuti remangwana ringe rakareruka.
Dzimweni dzenguva vamwe vedu vanogona kunge vachikwanisa kukurumidza kutenderera madambudziko aya, asi vari foma wavo vanogona kumetseka kutenderera matambudziko avo nokuda kwekuti vanotevera mitemo, vanoteerera mitero kuhurumende nezvimwe zvakadaro.
Vaenderera mberi amai Kuvarika vachiti mabhizimusi emuno anokwanisa kukwikwidzawo mune dzimwe nyika, asi mitemo yemuno inovadzosera kumashure.
Kana totarisa maopportunity ari kunze kwenyika, maopportunity makuru, saka anoda kuti tiite muonera pamwe bhizinesi richiti isu tikadai tinokwanisa kutora opportunity. Sehurumende vachiti saka kana zvakadero mungada mapolisa akadai kuitira kuti tikwanise kutora maopportunities iwayo.
Vaimbove mukuru wesangano rinoona nezvemabhizimusi reZimbabwe National Chamber of Commerce vaDavison Norupiri vanoti chitsvambe chiri kuna ana muzvinabhizimusi kuti zvigadzirwa zvemunyika zvikwanisewo kutengeswa kunze.
Panoenda president kwavanoenda kunoshanya nekwavanoita zvakawanda wanda, vanotaura nezvebusiness, vane vachiti zarurira mikana. Saka mikana yacho vazhinji hatisi kukwanisa kuzoitora nokuti hatisi kuzviona saizvozvo, asi vanoona saizvozvo vari kubatisisa mikana iyoyo. Saka isusu sebusiness titofanira kuchiita urongwa hwedu hwokuti toona kuti toexporta sei.
Asi mukuru wesangano remabhizimusi madiki reSMEs International Expo vaDelight Makotose vaudza Studio 7 kuti kunyange makambani makuru achiti ari kubatwa nekuseri kweruoko, hausi mutserendende kune avowo achiri kukura.
Nyika yedu iko zvino vanhu vakabata business maSMEs ende vanofanirwa kuva vanoti vanotutukidziwa vaende pamusoro, mitemo isatsikirira, even access to funding, mitemo yakaisiwa nana RBZ inodzikisira maSMEs.
Studio 7 yaedza kubata gurukota rinoona nezvemaindastiri amaisi Tembiso Nyoni, asi mbozha nhare yavo yanga isiri kupinda kuchitiwo munyori mubazi iri amai Mavis Sivanda vanga vasati vapindura mibvunzo yatavatumira tisati taenda pamhepo sekuvimbisa kwavanga vaita. Asi hurumende inogara ichiti iri kuvandudza mitemo ine chekuita nemabhizimusi kuitira kuti ashande mune zvakanaka uye kukwezva vekunze. Nyanzvi inoongorora nyaya dzeupfumi uye vachitungamira sangano reCoalition for Market and Liberal Solutions vari Joyce Ngwenya vanoti mutunhu une mago kuti zvigadzirwa zvemuno zvikwanise kukwikwidza nezvedzimwe nyika dzemuAfrica.
ama production costs acho haanga fambirani ne dzimwe nyika se South Africa ne Tanzania kana ku Zambia nekuti mutengo wa magetsi uri pamusoro onde uye pane zvimwe zvidingwa dingwa zvinenge zvichibhadharwa ma licenses zvakadaro zvese saka zvinonetsa kuti ma products edu emuZimbabwe ange ari competitive.
Nasi CZI yazivisa kuti ichange ichipemberera makore zana ekushanda muZimbabwe mwedzi unotevera, uye sangano iri richaremekedza mamwe makambani achiri akamira kubva munguva nyika isati yawana kuzvitonga kuzere. Asi mabhizimusi makuru akawanda munyika ari kuchema pamusoro pematambudziko anosanganisira kukwira kwemafuta edzimotokari, kushomeka kwemoto wemagetsi, michina yakwegura uye mitemo yakawanda wanda yaanoti inovadzvanyirira zviri kuzovadzosera kumashure mumabhizimusi avo. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Hurumende yeAmerica yakatarisana nekumanikidzwa kuvhara mamwe mapazi pamwe nekumisa vamwe vashandi mabasa mukupera kwesvondo rino kana makakatanwa ari mudare reparamende pakati pebato riri kutonga reDemocratic Party nerinopikisa reRepublican Party pamusoro pemari inofanirwa kushandiswa nehurumende mubudget ra2023-2024 akasagadziriswa nekukasika. Budget regore rino riri kupera mangwana musi wa30 Gunyana, zvichireva kuti kubva musi wesvondo 1 Gumiguru hurumende inofanirwa kunge yave kushandisa budget idzva. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zveupfumi pamwe nekudyidzana kwenyika dzapasi rose vari mudzidzisi paDevry University Professor Elliot Masocha kuti tinzwewo maonero avo.
Handiko kutanga kuti pange paine makakatanwa panyaya dzemari inonge ichifanisa kunge ichishandiswa nehurumende yeAmerica. Mari inenge ichidiwa naPresident kuti hurumende inge ichifambira mberi. Mapato maviri aya anenge ana masimba akasiyana kuti kuHouse of Representatives kunofanira kunge kuchitanga mitemo ingava yezvemari kana yezvimwe kwakawandwa namaRepublican. Toenda kuSenate kunozonge mutemo uchizoiswa ikoko kuti unobvumiranwa ikoko kwakawanda vamaDemocrats. Saka nzira dzavo dzokushandisa mari muhurumende dzakasiyana. Saka ndopana makakatanwa ipapo nokuti maRepublican akawandira kunotangira mutemo uku vari kuti mari yamunoda nezvirongwa zvenyu atiwirira nezvirongwa izvozvo. Bvumai izvi zvatinoda kuti hurumende inge ichishandisa mari izvozvo.
Tingaona here paine kuwirirana tichiona kuti mwedzi waGunyana wakutopera uri kupera mangwana?
Pano wanza ruzhinji rwacho pawiriranwa panguva yokunopedzisira pedzisira, asi zvinhu zvisina kunakira upfumi hwenyika yeAmerica nokuti kukonana ikoko kunobva kwazopinda muropa nomutsinga dzoupfumi hweAmerica, nokuti zvinondengendesa upfumi hweAmerica. Kundengendeka kwoupfumi hweAmerica kundengendeka kwoupfumi hwepasi rese, tichinatsoziva simba reAmerica panyaya dzoupfumi pasi rose.
Toti zvaitika izvozvo zviri kutyirwa nevakawanda Professor Masocha vatadza kuwirirana zvingakanganisa zvakadii?
Zvinotokanganisa nyika, zvigokanganisa zvekare dzimwe nyika dzinokweretesa mari yeAmerica dzine dzisati dzichakwanisa kubhadharwa. Saka zvinhu zvisina kunakira hurumende yeAmerica, zvinhu zvisina kunakirawo upfumi hwepasi rose.
Nyanzvi mune zveupfumi pamwe nekudyidzana kwenyika dzepasi rose vari mudzidzisi paDevry University Professor Elliot Masocha vari paRunare kuOhio muno muAmerica neStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zvizvarwa zvemuEswatini yaimbozivikanwa seSwaziland zvavhota nhasi kusarudza nhengo dzedare reparamende munyika yekupedzisira muAfrica ichine utongi hweumambo huzere. Vavhoti vasarudza nhengo 55 kana kuti 59 dzedare reparamende repasi iro risina masimba akanyanya kunze kwekungoita sezvipangamazano kuna mambo. Vamwe vagari vekumaruwa vanorarama nekutengesa mumigwagwa zvikuru mumigwagwa inopinda madhorobha nemaguta vanoti vari kutiza kubisika yakavakwa nemakanzuru kana nzvimbo dzekutengesera dzemakanzuru nenyaya yemitero yavanoti iri pamusoro. Izvi zviri kuisawo upenyu hwavanotengesera mumigwagwa ava munjodzi nekuda kwekumhanyidzana kwavanoita mumigwagwa kana vachinge vava kutengesera vedzimotokari. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vanotengesa ava vazhinji vavo madzimai vanoti mumigwagwa mavanotengesera havabhadhari mitero yavanoti yakawandisa kumakanzuro enzvimbo dzavo. Ongorora yaitwa nestudio 7 inoratidza kuti makanzuro akawanda anobhadharisa mari inoenderana nemadhora ekuamerica ari pakati pemakumi maviri kusvika pamadhora makumi matatu pamwedzi, mamwe achibhadharisa dhora rekuamerica rimwe chete pazuva. Mumwe ari kurarama nekutengesa zviyo nemhunga pamugwagwa ndiamai Angeline Chaka vanogara kubhubhi mudunhu reMatabeleland North, uko kunoshandiswa mari yemarand yekusouth africa zvakanyanya. Amai Chaka vanoti vanotenga mhunga kana zviyo kubva kune mamwe madzimai nemarand makumi masere pabhagidhi ivo vozoritengesa nemarand zana nemakumi matatu zvinoita kuti varambe vari mubhizinisi ravo.
Zvimwe tinozvitenga tichitengese tichitengeserwa namamai anenge achida kuisa vana kuchikoro. Mwana akashaya bhuku kuchikoro vane ari bhagidhi ravo. Ndoritenga ndaritenga bhagidhi roro indoritengesawo murodhi randa kufutawo bhagedhi ndinenge ndatenga 80 rand, saka indozoritengesa 130. Saka geni yangu pambo yandinowana 50 rand. 50 rand mageni angu aya asina 50 rand pemabatanidzo. Ndonotenga zvichi munga iya iya ndandotenga nayo ndoendesa vana vangu kuchikoro kana kutengesa vana vangu.
Amai Chaka vanokurudzira vamwe madzimai kuti vasagarire maoko kunyange zvinhu zvakaoma sei.
Tanga takangogara tikaona tikakurudzirwawo nemamwe madzimai iwo, saka indokurudzirawo mamwe madzimai kuti aiwa ngatirimei kana tarima zvinhu zvembesa dzedu dzatarima ngatirenda kusarodhi titengese tiwane upenyu hwakanaka.
Mumwe anorarama nekutengesa mumigwagwa amai Chenai Motsi vekunyamakate mudunhu reMashonaland West vanoti kunyange zvakaoma vari kukwanisa kurarama kuburikidza nebhindauko ravari kuita rekutengesa huswa.
Katisi pakuronga kwedu tenga tichitira kuti mabhandro edu zviripo 5.50 cents, zviripo 10, tichitoibata tiripo 5.5.
Vajera Udzingaroro vekwamurehwa mudunhu reMashonaland East vanoti vanochera matombo akapamhama ekuvakisa anowanikwa munzvimbo yavo vachatengesera vanopfuura nemugwagwa. Vamwe vanotengesa muriwo nemadomasi pedyo nepamurombedzi vanoti vanoda kuzivikanwa saamai Mesi vanoti mari madhora 10 avanonzi vabhadhare pamwedzi akawanda sezvo kanzuru pasina nzvimbo dzekutengesera dzairi kuvaka. Panyaya yekudhura kwemitero yemakanzuru, sachigaro wekanzuro yekumaro yezvimba yezvimba Rural District amai Chipo Chipunza vanoti vanotengesa havari kubhadhara mitero kunyange vakadzikisa mitero yavanotengesa kubva pamadhora emunyika anoenderana nemadhora ekuamerica makumi maviri kusvika pamadhora 10 pamwedzi. Kunyange hazvo vari kunzvenga kubhadhara mitero kumakanzuru, vanotengesa ava vari kuzviisawo munjodzi huru yekutsikwa nedzimotokari pavanomhanyira kudzimotokari kana bhazi zvinenge zvamira parutivi pemigwagwa. Mutauri webazi reTraffic Safety Council of Zimbabwe Muzvari Lucy Kwandiwa vanoti kunyange hazvo vanhu vachitsvaka kurarama vanokurudzira vanotengesa ava kuti vasamhanyire kune rumwe rutivi rwemugwagwa sezvo izvi zviine njodzi. Mutauri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vanoti kune vanorarama nekutengesa vanotsikwa nedzimotokari nemabhazi vachida kuyambuka migwagwa kuenda kunotengesera kune rumwe rutivi rwemugwagwa kunenge kwamira motokari dzavanenge vachida kutenga. Assistant Commissioner Nyati vanoti vanga vasati vave neuwandu hwevanhu vakakuvara kana kurasikirwa neupenyu mutsaona dzakadaro munyika yose. Kunyange hazvo kutengesera parutivi pemigwagwa yekumaruva chisiri chinhu chitsva, uwandu hwevanhu vave kurarama nekuita izvi hunonzi huri kuramba huchikwira. Izvo nyanzvi dzinoona nezveupfumi dzinoti mucherechedzo wekuoma kwaita upenyu kwese kumaruva nekumadhorobha. Vamwe varimi vanonzi havachaendawo nezvirimwa zvavo kuGrain Marketing Board kana kuti GMB vachiti kutengesera mumigwagwa kunowanisa mari yakawanda kudarika yavanowana kuGMB uye zvinovawanisa mari yemadhora ekuAmerica pakare ipapo vasina kuburitsa mari yekutakurisa kuenda kuGMB. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
It was a Friday, my darling. Was a Friday.
Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino tinokupai hurukuro nemukuru wechikwata chinoimba musambo weAfro Jazz cheGwevedzi, Nyasha Murada. Ngatinzwei hurukuro yaaita naIvanzi Zininga weStudio 7.
Kujiva inimbune mundi tendekere nzeve musazoti zvanzi. Zvane nguva zvigere muwana zvinova mutoro handichazvivanzi. Hatichinari weni ndine uro.
Zvakasanganiswa nenguva nekuti kusangana kwatakaita aitoshandawo maproject iri different from project yeGwevedzi. But nekufamba kwenguva takazoona zvipo zvedu zvatinokwanisa.
Saka chikwata chenyu ichi chine vanhu vakawanda zvakadii?
Pakutanga chikwata chakanga chine chire vanhu vatatu. Yanga iri acoustic set tichiisa ngoma bira negitare. Takazowedzera bass guitar ne drum. Then tikabva tazoisa percussion. So now ra F5 is band.
Vari kuitambira sei mimhanzi yamunorova imimi?
Mimhanzi iri kutambirwa zvakanyanya. Zvokuti dai yanga isiri kutambirwa ndinofunga tingadai tisina kusvika patasvika panapa. Asi vazhinji vanonyanyoitambira ndevari mhiri kwemakungwa.
Saka muri kurova here mashows? Muri kumbotenderera here muchiendawo kumhiri kwemakungwa ikoko kwavari uko muchimbonovarovera?
Pari zvino muno muZimbabwe tiri kuita mashows. Tiri kuita mashows akawanda. Tinoita both macorporate, maprivate family function, mawedding nemashows mamwe atinogadzira isusu anenge ari maconcept yedu. Asi urongwa huripo kuti zviende nenzira iyoyo.
Mafanzi enyu kwakawanda wanda ari kunze uko, mune mashoko amungavapewo here?
Ya, mashoko andinoda kuva skira. Chekutanga ndinoda kuvatenda nekutitsigira. Ivo vanotipa simba rekumukira kutambe tichiita basa ratinoita iri.
Vanoda kunzwa mimhanzi yenyu, vanoda kukutevererai, vanokubatai kupi?
Nguva ino yatiri kurarama inguva yakanaka kwazvo nekuti tane social media. Saka zviri nyore. PaFacebook tine peji redu rakanzi Gwevedzi. PaInstagram tiripo zvekare akanzi Gwevedzi official. Then paTwitter tiripo yakanzi @Gwevedzi. And avo vanoda kunge vachizoteerera mhanzi iripo pamadifferent online stores, paSpotify iripo, paSoundcloud, paApple Store, nepaYouTube zvekare.
So what's a Friday? Chindipai kamwe chete kamunoda kuti timborova nhasi, toridza kapi keGwevedzi.
Kari kupisa mukavatikenyera.
Nzwisai kambo kanonzi ndinouya. Manzwawo zvakare hurukuru yaitwa naNyasha Murada anoshaura muchikwata cheGwevedzi achitaura parunhare naIvan Zininga weStudio 7. Musakangana wachirongwa cheLive Talk na8pm manhero ano, apo tiri kutarisa gwaro reAmnesty International iro raparurwa nhasi riri kuti hurumende yatowedzera kutyora kodzero dzevanhu kudarika hurumende yaivepo. anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndichitimurairo zvakanaka vateereri ndokusiya muina Taboka Ncube.